hatina mhirizvo ndatiri kukurudzira. Tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya ari kuuya, but vanhu vokuzunda vanhu vane gwara vanozova kwavari kubva nekwavari kuenda. Kana pese pataita maelection vanokundwa nemaspoiled papers. Maspoiled paper mapepa akakanganiswa aya votira vari kufunga kuti nderavo, ritongovanikoka vari byexbend ispoiled paper. Havana vanhu. Chanovashaisa vanhu ndechekuti havana mashoko avanotaura anoenda mumwe nevanhu muhana dzevanhu, havana. Zvakare ipapo vakati tinokurudzira mhirizhonga. Aiwa, ivo ndivo varidzi vemhirizhonga, nekuti pane vainzi vaElton Mangoma yaivo membe yenational assembly yavo ari mubatwe homwe yemari. Vakamurwisa paHarvest House apo vari 200 meters away from Harare Central Police Station. Vaakurwisa munhu kumurova kukuvara zvakadaro vanhu rudzii vasina chiti. Paiwo here nemunhu wezanupf muHarvest akati akarwara Mangoma? Kana kuti ivo vega ndivo vaitogadzirira kuti aoma pane mumwe wavo kuti kana vaakuzoita vhaivhenzi vanoita sei.
Asi ka onarebho mudarikwa, vari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe sekunge muri kuti muuzumba hamufani nge mune munhu werimwe bato kunze kwezanupf.
Aiwa, zvimboita seizvozvo vanouya vakauya vakaita misangano yakasiyana siyana yakawanda kwese uko vari kuita musangano. Asi ka tinotodaidza vanhu mashoko aunotaura ka, uri kutaura mashoko api anodaidza vanhu? Uri kutaura kuti nyika ngaipuwe masanction vanhu voenda kunonzwa zvinhu zvakadaro izvozvo? Uri kuti nyika ngaidzimurwe magetsi nesouth africa vanhu voenda kunonzwa zvinhu zvakafanana izvozvo? Unoti titaurewo mashoko anovaka nyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura. Isusu tiri kutaura nyaya yakomadazirikauzo kuti munhu wese ndaagute. Kana makuva akarohwa gore rakapera tiri kuadzokera takarova zvisina kunaka kana tinzara turugarirwa uyaka.
Ko pauwandu hwavari kuchemawo nawo hanzi muri kuti imi ZANUPF inenge ichizowana 80,000 votes hanzi kutungamidza kuti kana pakaa pakuzobirwa sarudzo ndo huwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muuzumba iwavo? Munoti
tisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume nhamba yenyu haiwande kuuzumba, hatikurudzire ngochani. Tiri kuti vakadzi nevarume vadanane, saka population inoramba iriko. Ndosaka muchinzwa chiti aiwa, isusu kwedu kuchatwa kuri kuitwa gore remene maguta zvakawanda, michato iyoyo inozorizaudenzepopulation.